mushure nokuti ndingamirira nyika comrade yemasendini nangagwa wapindura nyaya dzemachiremba anga achiratidzira nenyayasa kutsana inomirira zvakaita zvinhu muzvipatara ikazowirirana nasi nehurumende iye inonzira kuti pachaita kakuwedzera pakamari kanga kachisiwa maachiremba achisada pakati peusiku anonzi maonkol allowance then mishonga nezvimwe zvinodiwa muzvipatara zvichita zvichipinda zvishoma nezvishoma muzvipatara tikatarisira kuti zveikonomi yedu isiri kunyatsoita zvakanakanaka painozomirawo zvakanaka zvinhu ndezvamira mushe saka tazowirirana machiremba aakuzvipatara.
Tingati mawirirana pakupuhwa mari yakadii pamunenge muchitaura nyaya yekuti inenge iri yemacall allowance?
On call allowance pari zvino inenge yakamira pa$7.60 per hour.
Ko pamari yamunotambira pamwedzi yawedzerwa here?
Aiwa, mari yatinotambira pamwedzi inonzi salary haina kuwedza.
Saka inyaya here yamuri kukurukura nehurumende kana kuti yanga isiri dambudziko yenyaya yemari yamunotambira pamwedzi?
Aiwa, tinozvizwisisa kuti hurumende haina mari asi pamaoncall tiri kushanda pakati peusiku kwema hours akawandisa ndeyatatingokumbira kuti
manga mine zvichemo zvakare zvekutizvo munge muchibetserwa pakutenga motikari dzekushandisa kunge muchienda kumabasa nyaya iyi yagadziriswa here?
Aiwa, tichiri kuzotaurirana panofanira pe 10 million yakanzi iri kubuda iye.
Mungatiudze here zvakati wandei ne 10 million yamuri kutaura
iyi? Iri kuzopuhwa vashandiri veutano tizogoverana tichiona kuti tinoita sei iri loni yekuti vasere kuti kana vamwe vambowana panopera ugore vamwe vawana here.
Muri kuti here imimi hurumende yatichakupai mamiriyoni 10 emadhora yekuti nge muchikwanisa kuchikwereta muchizodzosera hurumende?
Ndizvo zviri kuitika. Mamiriyoni 10 aya ndevanhu vese vanoshandira utano zvichisanganisira machiremba, manesi, maenvironmental health technicians nemazina vazvo.
Kudzokera kubasa kwamaita uku kwatanga rini?
Kwatanga nhasi kudzokera kubasa kwataita.
Saka vana chiremba vose vanga vachiratidzira vadzokera kubasa kutanga nhasi?
Kutanga nhasi vana chiremba vachiratidzira vadzokera vanga vari kure nemasessions avo savapawo zuva rekuti vafambe mangwana asi nekuvatumi chiremba vesaungwazana.
Mune chivimbo here Dr. Ngwenya nezvamavimbiswa nehurumende kuti ichaita?
Nechivimbo kuti vachaita kana vasinge vasina kuzoita taratidzira zvekare kune kuuya kwedzidzo.